Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina ndira 10/28/19 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunosvika kumagumo zvichitevera kuwirirana kwavanoti vaita nehurumende. Zvinhu zvinoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende zvisinei kuti vana chiremba vamisa kuramwa mabasa kwavanga vachiita. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panhaurirano dzaitwa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revana chiremba rezvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende yavambisa kugadzirisa zvichemo zvenengo dzaro, nokudaro vana chiremba vava kudzokera kumabasa avo mushure mokuramwa mabasa kwemazuva makumi mana. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtavisi Bebe, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ramisa kuramwa kwaro mabasa uye nhengo dzaro dzave kudzokera kubasa, vachiti izvo zvinotevera kuvimbisa kwehurumende kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi vati vari kushushikana nenyaya yekuti nyaya yemari yemuhoro haisati yagadziriswa, vachitiwo kubatirwa mari dzemihoro kwakaitwa vana chiremba pavange vachiramwa basa kunogona kuvakanganisa kudzokera kumabasa.
Izvi zvaitika kushure tatenderana neMinister of Health kuti ichagara ichitenga mishonga yakakwana kuzvipatara nguva nenguva, kuti tisashaye mishonga kuzvipatara nezvinhu zvokufeka kuti tibetsere varwere. Zvimwe zvisati zvatarisa asi inyaya yemasalaries edu, masalaries edu asati achinjwa ende vana chiremba vakawanda havana kuwana salari yavo yaDisemba, saka vachiri nedambudziko rokuenda kubasa nguva nenguva. Asi tiri kunamatira kuti government ichatarisa nyaya izvozvo nekukasika kuti vavetsere madoctors kuti vaende kubasa nenguva yakakwana ende vatenge fuel kuzvipatara kuti vana chiremba vagone kuwanawo fuel kuti vauye kubasa nguva yakafanira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi uye kuti urongwa hwayange yatanga hwekutsvaga vachiri kudzidza kwevana chiremba kuti vashande sana chiremba hwave kuzodii. Ongororo yaitwa neStudio 7 muzvipatara zvikuru zviri muBulawayo yaratidza kuti varwere vakawanda vange vachitadza kuonekwa nana chiremba. Tatadza kutaura nemukuru weUnited Bulawayo Hospitals Dr. Narcissus Dzvanga sezvo vanzi vange vasisiri pabasa. Mumwe wevateedzeri vavo avo vangozvidoma nezita rekuti Dr. Dube vange vambobvuma kutaura nesu pamusoro pemamiriro ezvinhu pachipatara ichi, asi vazoramba kuita izvi vachiti vange vakamirira kupiwa mvumo nevakuru vavo. Mumwe murwere uyo angozvidoma nezita rekuti Trust ati asvika pachipatara ichi nguva dzekuma 7 mangwanani kuti azobviswa simbi mumaoko ake akakuvara mutsaona yemumugodhi, asi kusvika nguva dzemasikati ange asati aonekwa.
Ndakakuvara mumaendi kaoperetiwa ndikaiswa simbi yemastichi kuno awa masikati asandatendewa nadoktor dana ndakamirira ndamufunira na 6 akavuwa na 10 aive na 10 asana kutaura neni akangobuda asati adzokana nhasi, saka ndangomirira kuti ndigovatendewa nadoktor kana uyu akandika kuno kuatendewa nende todzokera kuwandabva yoko kudzoka nenjo kudzoka kuti mari dzacho manje ndzokuna kuti ndinetsa asi shungu dzekudzoka dzedziripo.
Pampilo Hospital, mukuru wechipatara, Valenad Mabande, vanza vasipa basa kusvika svondo rinouya, uye mukuru ana chiremba, Dr. Solo Ayongwenya, vanzi vange vapedza basa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika pachipatara ichi, vati vamwe vana chiremba, vange vachigadzirisa magwaro ekuti vakwanise kudzokera pabasa. Mumwe mugari, amai Grace Vanda, vati vane hama yavo iri kuzvimba dumbu, yange yave nemavhiki maviri ichitadza kuona vana chiremba, vakati vave nechivimbo chekuti kudzoka kwana chiremba uku kuchaita kuti hama yavo iongororwe. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa pakutanga kwemwedzi wazvita vachitsutsumwa pamusoro pezvinhu zvakawanda kusanganisira kushaikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Apo kudzokera kubasa kwavana chiremba kwange kusati kwaziviswa kune veruzhinji, vamwe varwere vange vachiburitswa nehama dzavo muzvipatara pachinoi vachinorapirwa kumba, sezvo muchipatara ichi manga musina vana chiremba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvanga zvasvika pakaoma pachipatara ichi, izvo zvange zvavakumanikidza vamwe vanhu kuti vatore hama dzavo vachinodzirapisa kunana chiremba vakazvimiririra. Muzvaritariro Chinogwenya, ava vanogara naamai vavo mumusha unogara veruzhinji wechikono hono, vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti amai vavo vakadimurwa gumbo neziro nachiremba wavakatora kubva kuHarare, uyo vakabhadhara madhora ekuAmerica mazana mana. Muzvari Chinogwenya vati amai vavo vakanonokerwa kurapwa sezvo vari murwere weshuga, izvo zvakazokonzera kuti vadimurwe gumbo.
Munzwa wakabaya, but he's diabetic. Saka rakatanga kukurowa, rakatanga kukurowa manje richidaro richida. Ndokuzovaunza vechikwatara kuti vaudza atendwa. From date 2, musi 2 havana vatendwa, musi 3 havana vatendwa. Kusvika tatozoenda kwaspecialist nekubhadhara. Specialist $400 kuti akwanise kubva kuHarare auyeuza atenda. And it's from Harare.
Muzvari Chinogwenya vati vakaisa amai vavo muwadhi yakatsaurwa iyo vati inodhura sezvo vari kubhadhara madhora $30 ekuAmerica pazuva.
Inongodhura, but with the love we have for my mother, ndo zvakaita kuti tidaro. Now we are paying $30 a day. $30 it could go for a week.
Mumwe mugari, amai Cleopatra Tsomondo, vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti vakaburitsa murume wavo muchipatara chemuchinoi nekuti ainge asingarapwe zvakakwana.
$30 takaenda kutaun nokuti vakatanga vanyorwa kunzi ngavainonoti vaexcele musoro munhu mukati. Akati munhu tsvaga transporti yenyu kana maredi meta sei notiudza kuti taredi tokupasai murwere mobuda naye minotorwa excele yemunomwe yakafa kuti atsvaga transporti.
Amai Tsomondo vati mari yavari kubhadhara chiremba akazvimirira nemishonga yakawanda zvikuru.
Akanzi anofanira kutorwa ekiseri yemusana nekuenda kumaexercise, vakasiya vabhadhira mano 130 kuti azowanikwa futi nadokta kuti musoro wacho chikonzesa chivi here manje chisara mumiri. Ndi waurayi zvavo mushomusha chisara chivi here manje ndochanyasara.
Mumwe murwere adzoserwa kumba nhasi vaEric Madzimbamuto vati vadzoserwa kumba vachinzi pachipatara hapana vana chiremba.
Vakutoma chiremba hapana, vananga azokutorawo mishonga yavo yavagara vachitora pamwedzi pamwedzi, ndivari kukwanisa kutorwa temperature nekutorwa BP chete.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, vati chipatara chemuchinhoi chakaremerwa zvakanyanya sezvo varwere vematunhu madiki vachiendeswa pachipatara ichi. Mukuru wechipatara chemuchinhoi, Dr. Colette Mawire, vatiwo madhokotera anga asati ave pabasa panguva yashanyirwa chipatara ichi neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kutarisira kuti vanachiremba vachadzokera pamabasa avo nechimbi-chimbi zvichitevera kumiswa kwaitwa kuramwa mabasa uku nesangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mubati wehomwe muZimbabwe Hospitals Doctors Association, Dr. Prince Butau, vaudza Studio 7 kuti pachine zvinhu zvakawanda zvichiri kutauriranwa nehurumende sezvo zvichemo zvavo zvizhinji zvisati zvagadziriswa. Tabata Dr. Butau kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Panyari zvino vana chiremba vativa kuenda kubasa, ndo zvataurwa nevana chiremba. kufishini kuti tatika kuna kumasa. Asi kutitakunda kumasa, andi kuti tangata tutabumira na hurumende, asi kuti tine zvataona zvata consider u Saving Association, ma members nevanhu. Zvaita kuti tiri iko zvino takudzokera kumasa. Zviya wenda kuti vana chiremba vanga vane mwedzi miviri vasina kumbowana chekudya yatinoti mari muhuro yesamari. And also we considering kuti pane upenyu the life yevarwere the caring kuti vana chiremba vanga vakuti vakomana tinongosiya here hama dzedu tichitambura. Of course we thought kuti hurumende change tiite mzvisisawo but vinega realize kuti hapana kana chinge chigadzirwa. Ndo zvanyanya kuita kuti vana chiremba vati takudzokera kubasa. Kuti titi tanzvisisana nehurumende handingati tingati tanzvisisana nehurumende.
Saka vana chiremba vesangano renyu vese vabvumirana nazvo?
Okay, vabvumirana nazvo.
Munoenda rini kumabasa? Nokuti tinoona sekuti mune zvimwe zvipatara vana chiremba havasati vasvika.
Vana chiremba vakatotanga, I think vakatotanga kutenda nezuro. The unfortunate part is because nekuti takapiwa labor ruling which was harsh and which was against us, pavakati strike yedu iri unlawful. Vana chiremba vanga vanzwa iko here vese. So yesterday I think it parring out about 20 doctors vakaenda ku here vachinomisa pamberi pedare vachinonzi vakaparticipata mu unlawful industrial action.
Munovimba kuti hurumende ichaita izvozvo zvishoma zvamatenderana here?
Ipapo handizivi zvangu. Chishuwo changu chekuti hurumende inge ichizviita. Sekuzova kwedu kuti hurumende sometimes inomboitawo backtracking pane zvainenge yapromisawo. But we hope kuti chishuvo chekuti hurumende dai yazviita.
Avo vanga vari mubati wehomwe wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vari parunhare muHarare. Hurumende nhasi yatadza kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemari dzemuhoro zvichitevera musangano waitwa nhasi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Musangano waitwa nhasi hauna chawabuda nacho sezvo vashandi varamba kutambira zvikamu 10 kubva muzana zvavanga vapiwa nehurumende vachiti zvikamu izvi idonwe mugungwa. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti paita gakava rakakomba pakati pavo nehurumende mumusangano uyu.
Zvichiteira musangano watakaita nemakurukota ehurumende musi wa7 mushure mekunge vavimbisa kuti vachagadzirisa nhunha dzevashandi, tanga tichitarisira kuti kuwana kune zvinhu zvose zvakagadzikwa patafura izvo tichangosvika tichiragazara nemufaro, asi tasvika tikarohwa neana nokupera simba apo hurumende yanga yakubudisa nhava isina kana nechunhu. Tata kunge takupiwa isusu zvikamu 10 kubva muzana, zvichinzi izvo takuwedzera mararamiro enyu tavandudza nezvikamu 10 kubva muzana. Totarisa kuti zvikamu 10 kubva muzana zvechii taona pasina chatanga tagara tinacho, saka zvakafanira kungoti hapana chatapiwa.
Vamushangu vati hurumende yanga yavapawo mari inoita mamiriyoni 100 nemakumi matanhatu emadhora ekuti vagova nesevashandi kubva muna kurume kusvika muna zvita wegore rino.
Uye chazonyanya kutirwadza ndechekuti zvikamu 10 kubva muzana izvi hazvisi zviri kutanga pazuva ranhasi. Vari kuzotarisira kuzotipa mumwedzi waApril, kutanga kwa 1 April, kureva kuti havasi kumbotarisa kutenga tararama sei kubva panguva yanhasi kusvika muna April. Yazotipawo futi mumwe mukana wokuti kana mati mimi zvikamu 10 kubva muzana mudi kuzvitambira, tachikupa iri iro 100 makumi matanhatu emamiriyoni emadhora emunomu omugovana vashandi vose vehurumende. Tikati nhaye mitimbori vashandi vanganiko, togovana sei? Isu harisi basa redu rokuweka metsi idzi, zvemashomo vamwe naumwe pabasa ravo. Isu tinodzidzisa tichidzidzisa vanopa mapasipoti vanoita mabasa akasiyana ehurumende vachiita. Izvi zvokuweka mari nekugovera mari imi mirangarirai zvatataura chete, motipa mari yedu yakakwana, hatisi basa redu rokuweka iroro.
Vamushangu vati vachagara pasi mangwana semasangano ese anomirira vashandi vehurumende voona kuti votora gwara ripi, vachiti vacharamwa mabasa kana mazuva akatarwa pamutemo kuti vazivise mushandirwi nezvekuda kuramwa mabasa akwana.
Isu takagara tanyorera hurumende taipa ziviso yedu yekuti mumazuva gumi nemana achatevera kana nhunha dzedu dzisina kunge dzagadziriswa sekutarisira kwatiri kuita tichange takumboramwa mabasa saka zvino isu tiri kungorarama tichitiverenga mazuva edu kutapudza iko zvino atova mazuva matatu kubva mugumi nemana saka hatisi kumanyisa edu hurumende kuti gadzirai nhunha dziri nokukurumidza asi isu tiri kungotarisa chiringaziva chedu chemazuva kuti gumi nemano umwe akangokwana mazuva taakukundikana zvachose taakuchiramwa mabasa zvino kuti vaone kuti hatisi kudzokera kumashure
vanga vachitungamira chikwata chehurumende vasimon masanga vaudza studio 7 kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti havakwanisi kubhadhara vashandi vehurumende nemadhora ekuamerica sezvavari kuda zvichakadai mutungamiri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure vati hurumende iri kuita dambe nevashandi vayo zvichitevera zvaiswa patafura nehurumende
mangwana atatoti chizita redu remangwana taakuti yaakunzi Black Friday mangwana kuchema kuparara kwekuchiremerera chemushandi wehurumende kuchema kuparara kwesalari yemushandi wehurumende tinokurudzira vashandi vose vauye tibatane mangwana pamahofisi avamutuli muwano yavakapfeka zvitema tiratidza kunyunyunira kwedu hakuna kumabasa kuchazoendwa zvakare kusvikira hurumende yarerutsa mwoyo wayo yakwanisa kunzwisisa kuti mushandi anoda kudyawo
vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi vajulai mwoyo pamwe negurukota rezvemari vamutuli ncuve vanga vasiko kumusangano wenjnc uyu uye nhare mbozha dzavo dzanga dzisingapindi pataenda pamhepo ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kereke yeCatholic Church muDemocratic Republic of Congo inoti iri kupikisa zvakaburitswa musarudzo yemutungamiri wenyika ichiti uwandu hwevanhu vakavhota musarudzo iyi hausi kupindirana neuwandu huri mumamoko avo sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi rakati mutungamiriri webato rinopikisa vafelix chikekedi ndivo vakakunda mutungamiriri weamerica vadonald trump vari kuenda kumuganhu weamerica nemexico kuti vanozvionera nemaziso avo uwandu hwevanhu vari kuda kupinda muamerica zvisiri pamutemo uye kudzivirira kupinda kwevanhu ava muamerica izvi zvinoitika zuva rimwe chete mushure mekunge vatrump vazivisa kuti nhaurirano nebato redemocratic party panyaya yekuchengetedza kwemuganhu weamerica nemexico kwaive kupedza nguva mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matatu nemasere vari muhofisi nhasi kubva zvavatora mhiko gore rapera vari kuvimbisa kuti gore ra2019 zvinhu zvichatanga kusanduka munyaya dzezveupfumi vamunangagwa vari kushanyira kunyika shanu dzekumabvazuva kweeurope vachiedza kutanga urongwa hwekuvandudza upfumi asi vamwe munyika vanoti vamutungamiriri wenyika akundikana zvachose kuvandudza upfumi kana zvematongerwo enyika vanoti mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa chero nguva zvimwe zvinhu zvichishayikwa zvakaita semafuta ekufambisa dzimotikari mari dzemihoro dzevashandu dziri kushaya simba zvapa kuti vashandi vehurumende varamwe mabasa vakuru vemasangano emabhizinisi akaita seCZI vari kuyambira kuti hurumende ikaramba ichiti dhora rekuamerica rakaenzana neRTGS kana nemabond notes makambani akawanda achavhara mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata muzvina bhizinisi vari nhengo yezanupf vagilbert muponda uye mutauriri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa vajacob mafume totanga kunzwa kubva kuna vamafume
varume ava vari kutonga zvekuti chero nhunzi hadzizi kufara macuse areba mari mumabhengi hamuna ivo vakangoti mwii maticha ari kusitiraika madhokta ari kusitiraika nyika yose yamira hoo kumataundi kumaruzevha vamutuli wavakatora vari kugara mumikiri, vari kungotenderera nenyika vachikota vana pecha, hatisi kutomboziva kuti vari kuenda kupi, vari kuda kudzoka kupi, zvavari kuda kuita ndezvipi nenyika. Vanhu vakafanana nemwana anochemera remote yeTV, vamupa remote yeTV hachaoni TV, akuitsenga tenga remote ya. Ndo kutonga kuri kuita varume ava, hatisi kuona kuti vari kuindepi. Ndo zvinongonetsawo chinhu chekuba, ukaba chinhu unotadza kuchishandisa, yoita sengozi izvo kusaziva chavaidira.
Vamponda, munotiwo kudini mashoko avamafumai nemamiriro akaita zvinhu?
Nyika yakaomerwa nekuda kweMDC nestrategy yavo yanoti kudira jecha. Kudira jecha kunobuda pakuti iwe waita election wakundwa, woramba uchisumudza mhepo kuti aiwa ndabirirwa ndabirirwa, zvokuti vanhu havazo focus on zvaizviri kuitika. Vanonga kuti abirirwa sei abirirwa sei. Ndo zvakaitika kuti vanhu veMDC pakati kweelection yavakakurirwa zvakanaka, vakatanga kuita ruzha 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 nokukonzerera mhirizhonga munyika kuti pasave nekufamba kwenyika zvakanaka. Zvisinei, asi nyika isu tikutarisira kuti zvinhu zvinonaka, nekuti pane plan yemedium term plan, which is a 2.5 years plan, and so far it's about 4 months after elections. Saka we believe kuti plani iripo iyoyo ichashanda. Panoda kuti patiko macurrent reforms, which Minister of Finance vamutuli vakataura kuti pachaitwa mareforms ecurrent, kuti chanyatsoona kuti mari yoshanda munyika ndeipi, inoshandiwa sei, mari dzekunze dzichashandiswa sei. Izvozvo ndezve zvimwe zviri kugadziriswa kuti nyika imire pakanaka. MaQFO hongu arimo, asi fuel inoita chiwandika apo nepapo nekuti mutengo wacho wakati birirei. And makazwa Minister of Energy vachitaura kuti tichaona kuti tozvigadzirisa sei. Imwe fuel pamwe chanzi ichitengeswa nangu maus dollars imwe nemari yemuno, kuti vanenge vasingakwanisi kuonawo yekunze vanobhadhara nemari yemuno, vanokwanisawo yekunze vobhadhara. Ndo zviri kutoitika izvozvo. Kune kuwa nemari dzekunze fuel iri kuwanika, kune vasina yemabhondi ndo iri kuti netsei. Saka zvezvimwe zvemareforms ari kuitika ndo zvaande. Mareforms haaitike one term, haaitike one day, it's not an event, it's a long process. Inotirwadzei sekutaura kwaka zvakaita. Saka zvichatirwadzei asi zvichanaka. Ndo saka tichitaura kuti vanhu ngavashande pamwe chete. Tichidaro president vatotaura kuti his arms are stretched out kuti vashande navachamisa weMDC. Asi Chamisa ari kuramba achiramba kuti handigari pasi napurezidendi.
Vamafumi.
Vamuponda vanohumana. Handizivi kuti vanga kwavakanga vachigara kudyei kunze kwenyika vachizharifa kunenge kwaenda musoro mavo. MaZimbabweans anoziva kuti nyika inoyi yanga iri kutongwa nezanupf. Ivo vana Munangagwa vana vachiwenga vari makurukota amugabe. Zvino vari kutotadza kukundwa neharawa ine 93 years yaigara ichikwanisa kupa vanhu fuel dhorara risingadonhi. Sezvizvi yaitoti kana zvinhu zvashata yaipindura, kana zvinhu zvaoma yaiti huya tsvangirai tiite hurumende yemubatanidzwa. Vaitori yakatongwara kudarika ava vechidiki vacho vatai tichifungira kuti kuda pane zvirimo mumusoro mavo. Iko zvino vamunangagwa vaakuda kutiza vachitenderera nyika 5. Makamboonepi purezidendi anozvizita nyika 5 vasingadi kugara muno vachingobhururuka chete seshiri?
Zvinobatsira here vamuponda kuenda kunze uko zviri kutaurwa navamafume kuti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vaende kunyika dzavari kuenda
idzi? Aiwa, ivavo vari kuzoraswa mafume anozoti zvinobatsira, nekuti zviri kuitira vavo tiri kuda kubreka masanctions. Nyika yedu yakasungiwa nemasanctions nemawestern countries.
Muzvina bhizimisi vari nhengo yezanupf vagilbert Muponda. Manzwa zvekare kubva kumutauriri weMDC vajacob Mafume. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anomirira vatapi venhau ashora mapurisa eZimbabwe Republic Police nokurova kwavakaita mutori wenhau we263 Chat Costa Nkomo neZuro apo aiita basa rake. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau wekambani ye263 Chat Costa Nkomo anoti aitora mifananidzo yemapurisa achirwisana nevanotengesa mumigwagwa mukati meguta apo mapurisa akamurova zvakaipisisa.
Akadzika mutruck uyu akangoti dedzera achimhanya achiuya achiti uyu ari kutora vhidhiyo, uyu ari kutora vhidhiyo, ari kutorerei vhidhiyo. Saka iye haana kumbosvika zvavo achitaura neni, akangosvika ndokutonga kutodini kutondirova. Handiti vaya vamwe vachindopa vakazoti aiwa usamurova mjenalisti vajimukumbira regero. Asi iye pache shake ya na kutumbota waranini.
Aka akasike kutanga mapurisa achita izvi. Mukatime mwedzi mitatu yapfuura pane vatapiwe na waka wanda wakarowa kana kusungwa. Vachita basa ravo vazhinji vavo mukutare Harare. Mukuru wesangano remedia Institute for Southern Africa Zimbabwe. Vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuita kwakadai uko vanoti kwave kuenderera mberi. Vamoyo vashora kuita kwakadai vachiti vatapiwe nao vese ava vari kushungurudzwa. Kana kusungwa vachita basa ravo zviri pamutemo.
Kana vanhu vasina kugutsikana kana kuti vachinyunyuta nekutapwa kuritwa nawo, ngavasotore mutemo kuisa maoko avo kana kuedza kurova kana kuvhiringa majournalists kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo. Pane musangano unonzi Voluntary Media Council unounza pamwe chete vanhu vane nhunha nekubatwa kunoitwa basa nevatapiwe nawo. Kana vakundikana vanoenda ikoko. Kana zvaramba panewo zvakare bazi rinonzi Zimbabwe Media Commission, nyangwe zvazvo tisingakurudzira vanhu kuti vaende ikoko. Kasi zvakare hii commission constitution inobatikidza zvakare nhunha idzodzi.
Vati zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ichengetedze vatapiwe nhau nekodzero dzavo.
Kusungunuka kwemutapiwe nhau kuita basa rake ibasa rehurumende yeZimbabwe rinoita zvidaro. Saka naizvozvo kana pachikoorwa kodzero nemutoo upi naupi, hurumende yeZimbabwe ndiyo inenge ichibatwa kana kuti ichiitwa held accountable.
Munyori mukuru musangano reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya, avo vakarohwawo nemapurisa muna zvita vashora kuita kwemapurisa vachiti mapurisa anofanira kuremekedza vatori venhau pabasa ravo.
Tarisa tikati mwedzi mitatu yapfuura taona kushungurudzwa kwemhando yepamusoro kwakasiyana siyana kwatape nhau. Satokurudzirawo boka reRepublic Zimbabwe Republic Police ringe chiremekedza kodzero dzekutapwa kwenhau uye nedzekufambiswa kwemashoko mukati menyika.
Mwedzi wapfuura mutongi wedare reHigh Court Justice Munyaradzo Munangati Manongwa vakapa mutongo wekuti mapurisa adzorere mishina yekutora mifananidzo yaainge atorera vatapi venhau Herbert Stolle naPanashe Mukuta apo vaiita basa ravo muHarare. Pamutongo wavo Justice Munangati Manongwa vakati kuita kwemapurisa kwainge kusiri pamutemo. Mapurisa akatodzorera mishina iyi kuvatapi venhau. Misa Zimbabwe inoti gore rapfuura pane vatapi venhau makumi matatu nevana vakasungwa kana kurohwa vachiita basa ravo zviri pamutemo. Hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM chiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhu kadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kuramwa basa kwavana chiremba kunosvika kumagumo zvichitevera kuwirirana kwavana kuti vaita nehurumende. Zvinhu zvinoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende zvisinei kuti vana chiremba vamisa kuramwa mabasa kwavanga vachiita. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panhaurirano dzaitwa nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.